Mhlangano wami ve-National Youth Development Trust waita mhlangano wevechidikisi wekuti vanyatsoongorore zvegumbiro remutemo yezimbabwe vachiongorora maererano nekuchengetedzwa kwaro kana kushorwa kwaro nekuti rinyatsoshande kuti vanyatsoongorora kuti zviri kufamba sei nezvekushanda kwebumbiro iroro muzimbabwe saka vanenge vaya vandikokawo tichitaure navo maererano nezvekutarisa bumbiro iri nemashandisirwo aro maererano nenyaya dzekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume zvegender equality.
Zvabuda mumusangano uyu zvichazoshandiswa pakuita sei?
Tinofanira kuti naicho kungoti vadzidzisane vanyatsorinzise vaparadzire zvizivo maererano nekuti bumbiro rinoti kudii uyezve kuti rinenge richifanira kunge richitevedzerwa nani uyezve vasiri kutevedza vari kutaridza papi nezvakadaro ndo zvifungo zvavari kuda kuti vadzidzisane kuti vaenderere mberi kuti bumbiro rinyatsotevedzerwa kuti vabetsere ivo vechidiki.
Vanga vari pamusangano vane bato here rezvematongerwo enyika ratingati vabuda?
Vakangosiyana siyana chaizvo, asi chanyanyondibata pamusangano uyu ndechekuti musangano usati watotanga mapurisa aita zvinhu zvinonyadzisa chaizvo, zvinonyadzisa zvokuti indingada kutovazveereredza chaikei. Sekutanga chaipo kwatumwa mapurisa makuru chaiwo vamwe vakatochena musoro kuuya kuzorambidza kuti musangano uyu ngaausaitwa. Mumba vaita kuti vatungamiriri veNational Youth Development Trust vamboenda kuvakuru vemapurisa muburawayo nekuti zvanzi havabvunzi, asi musangano wanga wakutotanga. Vakatopinda mupurisa akatoti regerai zvamuriti chaizvo, mirai zvinonyadzisa chaizvo. Vakabvunzurudzwa chaizvo nevatungamiriri veNYDP kuti ko chinokupai kodzero iriyo muchimisa musangano uyu chii? Mupurisa iye murume mukuru indamunyarira zvinondazomubvunzawo kuti anyatsotsanangura kuti chii chiri kuvapa masimba ekudaro, mutemo here chiuye zvakana uri mutemo anyatsotiratidze. Zvakanyorwa kunzi vanokwanisa kurambidza musangano unofanira kunge uchienderera nezvekudzidzo. Akazoti ari kuteedzera bumbiro remutemo, tikamuti ngatiratidze pacho pakanyorwa bumbiro, akazvishaya. Zvinonyadzisa chaizvo, asi ndinodada nevechidiki ava nekuti havana kuita zvekutyisidzirwa, vanyatsoramba vakatsika pakodzero dzavo.
Mapurisa akambenge akapa here vechidiki ava mvumo yekuti vanga vachiita musangano iwoyo?
Mutemo haupi mapurisa mvumo yekubvumidza kana kurambidza musangano. Havana masimba iwoyo mumutemo, mutemo hautombovadaro. Unongoti chete kana uchida kuti uchiite musangano unofanira kuvazivisa kuti uchada kusangana.